mukariba hakuna kumira zvakanaka nekuti mvura yemukariba iri kupwa inhau yekuti makaotapfuura uyu mvura haina kunaya zvakanaka ende mvura yedu inobva kudrc ichidzika yoya muzambezi mukariba saka tinoona kuti even zambia vaneibha vari kuita matambudziko makuru chaiwo ekuti magetsi ari kuenda kwenguva yakareba kunewo kuzimbabwe nekuti tinogamurana nezambia hatichikwanisa kuonawo magetsi akadini akanaka tiri kunzwa kuti hurumende vari kuita information yekuti kunonga kune kuku kuvharwa maoperations kusvika mvura yazonaya zvino dambudziko riripo ndevekuti kana kusina mvura kukaribha mvura ikanaya nhasi chaiye karibha haikwanisi kuzara
nechikonzero chemuzvinafundo
inoda kuti inyatsa kuyerera ikwemidzi yakati mitatu kana mina saka mvura taichazonaya kunana October November uko zvinoreva kuti ukarebha kuti izvezara tinoda kusvika kunana April ndokuti mvura yavamo yaukwanisa kupamba magetsi zvekuti nyika ione chouviri
pane dambudziko rei apa
ndakaona mareports epick and pay inova retailer yedu emuno muzimbabwe yaishandisa about below 40,000 liters yedizel makore matatu apfuura pagore vati gore rino tikaona vaishandisa over 2 million liters yedizel saka muri kuona kuti bhajeti yekambani maringe nemacost ekuti run their businesses yatowedzera kupfuura ne $3 million nenyaya yemagetsi chete yasi kuwanikwa saka izvozvo zviri kuuraya business masectors akasiyana siyana apa ndangodonongedza hangu kuretail tichingatari kumining sector vane matambudziko makuru akutoshandisa nekuti uku hakushandi magenerator mamishina akakura saka injodzi yativiraichavhiringidza upfumi hwenyika zvakanyanya panguva iri kuti zigi hari kuona simba hari kukwanisakusurvivha maeconomic shock saka iyi mutova ine shock ndeyekuti murwere ari muchipatara muintensive care unit dokta wabvaaabva mbajekiseni wesiriro by mistake oisa poison saka ipoison kuekonomy ichauraye upfumi hwenyika kunyanya currency yedu.